Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chichishanya munyika chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Juao avo vari muupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga. Varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumvunza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Juao avo vari muupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato reZANU PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti ZANU PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato reZANU PF sezviri kutaurwa nevamwe, asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato reZANU PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avazhwawo navamoyo aya, bato reZANU PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukota raiona nezvevechidiki vaPatrick Juao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuZANU PF nenhengo dzayo zvitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburitswa padande mutande reTwitter navamoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vamoyo navazhuwawo vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyoro anoona nezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana vakatitaure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudayira nhare dzavo, asi mushandi mukuru anoona nezvoburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri avo vazhuavo namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei. Asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachitiwo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018. Hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vamoyo navazhuwawo havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano, kunyange hazvo vachitipa nemukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira, asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanodaivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reTRIPLC vaOstalosiziva vati vanga vari parwendo vakatitaure nemukuru wavo muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANU-PF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANU-PF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhowawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANU-PF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uye zvekwakuri kurwadziwa nezvakaitwa muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Siwangile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhowawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANU-PF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections, noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivavavo. Chechipiri, anogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi mhingirikini iyo ZANU-PF mupawo. Saka zviri paviri.
Vamoyo navazhowawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbo vagurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuwere gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe nemauto. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere avo vari kusouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhowawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. Vazhowawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa vaMonzora.
Ndakai ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga Second Republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018 tikati vakuru onai nyika ine tinotiudirwo yakapasa mikana pakuti kune vanokwidza nevari kutonga yamunoti yapolarization iyoyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth?
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana aitaita institution ya leader of the opposition anenge achirekognizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati wehurumende nyange zvakaatyukidza, anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro. Ndo package inopuhwa chileader of the opposition. Nobva vakuru venyika vavhuya pfungwa iyoyo vakaitambira. Ndichida hangu kuti ndikutaure chokwadi nekuda kwemaresults emuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekudawo kuti akanga aita masits akawanda muparlamendi nemavhotes akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina, munhu angade akatanga kuenjoya mabenefits iwayo ndavachamisa. Asi takazvinhuza ndechekuti vachamisa vakaramba kurekonaiza marizauti akanga abuda iwayo. Nomba pazita kuti masplit mukati mavo. Nomba vaenda kumakotsi vachibva vanoreshwa ikoko kusvikira vamonzura vatora vanhu vakawanda. Vamonzura vachibva vatora vapetsera vachiyo mukuru anga aina masiti akawanda muparliament. And in the process vachibva vaita chiimidzo of the opposition. Saka mabenefits avari kuwana vamonzura avaya ipackage yatakaagiria nayo. Yatakati nofanira kupuwa leader weopposition. And it doesn't matter kuti ndiani, nhasi unonda vamonzura, mangwana hatizi kuti ndiani vanenge vari ani.
Saka pari zvino anenge aripo arikungopuwa motikari chete here kana kuti pane zvimwe?
Handisati ndaziva hangu ndichiri kuti package yachona iyo yakamira sei. I think chaonekwa nevanhu imotikari. Chisina kuonekwa nevanhu, mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition. Kufambisa mberi donzo renyika. Chisina kuonekwa nevanhu, my dears, anofambisa nyika ari kubva kuopposition achipinda mugovernment nekuti hatisi kutasarudzo. Chisina kuonekwa nevanhu, kubatanidza vanhu veZimbabwe kuti kuti varanda vakangoita kunge masvandikongonya kutarisana kwavakarambana isi takabva kumaelections kudhara. Handiti so zvese izvozvo.
Ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury. Izvozvo zvakaitwa here?
Zvese zvese zviri kuitwa pamutemo. And chamungangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate, vakuru vane capacity kushandisa nezvimapresidential powers to create temporary laws dzine lifespan ye 6 months, during which time a formal law must be issued, must then be processed through parliament.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana, uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwaGutu, Bikita neZaka nekumwewo, vanoti vakangopuwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri. VaWellington Homba vemurayende kwaChikutuva kune mamwa vanoti vakapuwa makapu asingakwani minda yavo.
Mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana, nokuti tikatarisa zvakaita mbuku medu isu takapuwa ma50 maviri. Saka takaona kuti haitokwani, nokuti pamunhu chaiche takaitira nakapu kapu.
Izvi zvatsinirwa navaCosmas Masukume vekuwadi 29 kuBikita South vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mukutenga mbeu inodhura.
Ndopatinoti pacho zvinosiririsa. Ukatarisa wadi 4 yekuBikita South, bereki vakapuwa ma2 kg pamusha, wochibvunza kuti ko 2 kg inondisvisei.
Hurumende iri kupawo varimi fotiraiza asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu. Vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuwadi 13 kuBikita West vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vari kunyimwa zvikwanisiro.
Mawadzi ose infact vari kutongotaura zvekuti TCC haikori. Vanoti hatipi vatsigiri veTCC maibvudziwawo yese. Havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuuya kuZANUPF.
Mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobheti Musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura.
Dadi tiri kupuwa vanhu vese kana munhu akatarisa inyaya yekuti GMV kwavo kudistrictal area kwavo hazvisati zvauya, asi kwese vari kupuwa wadi by wadi. Government hapana patiri kupa vanhu kapu. Basa redu isu nderechidhomeni, harisi rematongerwo. We are into agriculture, we are
izvi zvatsinirwawo nasachigaro weZANUPF mudunhu remasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isika
takatopa instruction kuvanhu vedu vomusangano kuti vanomirira zvinogwewa nevashandi vehurumende vashandi vehurumende namakansela namadzimambo ndovanoita izvozvo ndo vari panhikiri yekugova vedu takatotaura navo kuti hatipindiri ndiya munonyorwa mazita nevanonyora vaya mukuwa woupeu zvinongoitwa munhu because mbeu iri kuuya ndiye munhu wose
asi vamasukume vati aya manyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima vari kutyidzirwa nevatsigiri vezanupf
then pawadi 29 panapa vanhu vezano vakatoita mandiro mbeu yakabuda kugmb hachinzi maincome yemunhu wese vachipuwa maakobviswa matriple c members ese then mbeu iyoyo aifanira kupuwa matriple c members kana tingangoti vagari vese aizopuwa vaiti masabhuku
vamwe vagari vekwachei vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa saga re50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Saga re50kg reyuriya rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuamerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70 kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti an iri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90 mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30 ndakamira Studio 7 Masungo ndini Godfrey Mtimba.
Chikwata cheCommonwealth change chine nhumwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo hweBritain idzi. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth charters and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemuCommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra2013. Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika, vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano neCommonwealth vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo dzakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the Commonwealth is considered on its merit. taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke kumuCommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano reCommonwealth. Asi vati izvi zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana taurirana pachedu. Hatingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana. Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe muCommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine ichikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi weMagonyet vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi veMagonyet reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kuGokwe muBhuku rekwa Ndabambi vachiberekwa navapichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zvikunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richingatombozvitakatomboitisa. Saka ndakasarudza kuti regedza yangu chese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Ndakatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndikona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko reiro mutaura aya Portuguese haindinetsa. Ndakataiwa kuti gaende ndeku ndogona kunzwa chisuduku. Iye hachindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita kuSouth Africa. Ndakasvika ndichityaira, ndakambotanga ndamboona kusecurity ndisandawaziva kuti ndotsvaka kuti maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshandawo basa akasiyana-siyana akawanda wanda ekutungamirawo mumabasa omu kugadzira chimakanika, kuweredha nezvimwe zvakadaro zvakangosiyana-siyana. Asi muchidimbu ndakaita zvakasiyana-siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehopotere seni muzvizwa kwangu, sekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakaita dzesedzidzo nedzimwe nguva. Asi wose zvavo makamana sikuza zvandakasangana nazvo ini wopuwa mari inenge yakasiyana neumwewo munomu. Zvinoteera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown, ukaitawo breakdown paya paunenge waitira breakdown dzimwe nguva, zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzachona idzidzo dzinenge dziri dzipi senge KZN unezvati haa zvinhu zvekuti vamurungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo anofanira kukasira nekuti ndinge usiri safe, you can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana nemurodhi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mabvi ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitotsva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
South Africa paya kuya kuya kundakadzidza zvakawanda kuti industry inofamba so zvimwe zvidzidzo ndakatorawo ndikadzidzawo transport management zvimwe zvakadaro ndikazviona kuti ha zvinhu zvinoita izvi shipping and forwarding ndikazviitawo kuno ndikazviona ndikatombotora zvimako zvidikidiki ndaona zvinoita izvi maforklift operator nonda ndagara nyimboopata zvangu mai mabuldoza so ya ndakawadzidza zvakawanda ndikaona kuti kuindustry chaiko chaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanike scrape inobva yatasanurwa ndikuitwa ipo mishini ichiprocesa vanhu vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinoraswa chimwe yandakazoona pano ndechekuti South Africa uko kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti nemapemits vasina kwavanoshanda vane tunzvimbo twavo kusouth africa yese twavanoziva kuti apa tikaenda tinoona zvekudya musi wakati tikaenda patinowana zvokudya musi wakati vane tunzvimbo twavo twakadaro ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa patsva nepekurara panotopuhwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisikawo chose ndikuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi izvozvo zvakandifadza chaiko kuna taiwa hapane kakurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndonga madhona organizations hati government wo kati in partnership ne government or something but just that izvo zvakandifadzawo chose
tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maproject imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha
ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha ndoshungu yandinayo ndiri kuzama kuda kuti afaenda kuti kuona zvakanakanaka kuti mumusha munei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvichinda takadaro
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vabernard Ndavambi vanove mutyairi wemagonyeti uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga vaMagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort iyo inopa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mukanganya uye weStudio 7
nzvimbo iyi iri kuWaterfalls muno muHarare kuHarare South nzvimbo iyi iri mukati neresoti yangu inonzi Steven Magolis Resort resoti yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo iri pa75 acres saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda tine madhamu mairi mabhota anokuza imomo tine mabhiza vanhu vachitasva mazipline giant swing makanoes yoyo screen yataamataura yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara tine pool yatikatovhura musi wesaturday ine 600 square meters and ine maslides anobva muchikomo so achidzika akareba tine inonzi virtual reality simulator tine nzvimbo inoridzwa music vanhu vachiterera vachitya vachinwa zvavo pane stage iripo saka nyaya yebhora yes ndeyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoona havo bhora vachitya vachi kuita sevari mustadium iyo iri pascreen vanenge vachiona zvichitoitika live
vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvinenge zvakamira sei
havabhadhari vakadzingana wapinda mukati kupinda mukati ndokunobhadharwa ukangova mukati unongo unoona nhabvu kana vakada kubuda uchidzoka unongoita wachibuda uchidzoka wachimbonotamba mizerere iyoyi nemamwe mavisa muchitasa wachidini ukangovada wodzoka ako kana vakada kumbonoshira kunwa whatevhe unongoenda wachidzoka pasina anokuchacha
kupinda muresoti yenyumo kuno tora mari yakawanda sei
kunoita $5 pamunhu mukuru $3 pamwana muduku
saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzira kuti chii
well chichiri chinyowani but tiri kutarisira kuti vanhu vanouya tiri kukurudzira kuti kana une vamwe ndo panonakidza bhora makawanda ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe
avo vanga vari vaSteven Magolis vanhu vamuzvina bhizimisi vachitaura naMavelas Mukanganya uye vari parunare muHarare vateereri musakanganwe kuti Live Talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyeti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gaina Saidi munhau dze isiNdebele.